Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 18/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuenya dzinoitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeHarare inoti iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena. Hurumende inoti zvikoro hazvisi kuzovharwa pamusoro pechirwere checoronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yeHarare iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena nekuda kwekuti mari yavari kubhadhara pamwedzi haisi kuvakwanira. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti mvura iyi haifaniri kunwiwa nevanhu sezvo iri pasi pechikero cheWorld Health Organization. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGomba kuti tinzwe zvizere.
Hapana zvinhu zviviri zvichokutanga ndechekuti mvura inobuda papombi inongoratidzawo mari yaunobhadhara kukanzuro yaunogara. Zvine ukama zvinhu izvozvo hazvijekeke. So iwo ukabuditsawo CCRTGS inova ndo mari inobhadhara vanhu vagari vazhinji muHarare, mari isingachakwani kutenga data rekuneti chairo, unongowanawo mvura inoenderanawo nemari yaunenge wabuditsawo. Zvinodyidzana, ukaendawo kumatakshop uchida kutenga zvinhu zvechichaina nemari shoma unozviwana asi hazvigari. So mari yati kupuhwa nevagari iri kubuda muhomwe memugari anova anozofamba achiti mvura inochina inongoratidza mari yaanobuditsa kunge achichenesa. Vagari vakabhadharawo mari inoitawo kuti mvura yacho ichene, inongobudawo mvura yacho yakachena zvakaisvonaka zvinofadza munhu wese. Saka ndiri kureva kuti chii? Ndiri kureva kuti mari iri kubhadharwa haina kodzero yekupinda mvura yacho kuti inge ichibuda kana waipekera waiisa kuma US dollars.
Ko, zvii zviri kupawo kuti mvura iri kuyerera ichipinda muna mukuvisi inge yakasviba?
Mvura ine tsvina nekuda kwokuti tingati mahuman activities, vamwe vanorima zvibage munana Harare mumugero. Zvakawanda zvinoitika zvinoita kuti mvura yedu inge ichibudisa zvainobudisa. Asi kana mari ichinge yawanikwawo yakawanda, hazviri nyore kunga muchipinda mvura iyoyo. Chimwe chiripo ndechekuti patakaenda navamunangagwa kumoto Jeffrey takawirirana kuti tange kutora mvura yakati chenei zvishoma kumanyame dhemu nekuda kwekuti chivero haichaitoiti. Ukasvika muchivero mune zvinhu zvakawanda zvirimo, zvatingati suwa, zvatingati mafetiraiza anobikiswa, anogadziswa, anoiswa chibage munana Harare, mawidzi, zvese zvinotsvina zviya zvinopinda imomo, yatingati industrial pollutions anongopinda imomo. Saka takazonokumbira kuti dai tataona mvura yakachena kuhekumanyama, zvinova zvati kushanda nezvazvo izvozvi kuti mapamba akanga auya matsva tinokwanisa kudhirowa mvura yakachena mumanyama. Asiwo zvese izvozvo zvinoda mari. Kudhirowa nekuwanda kwayo nekukasika kwebasa iroro kunoenderana nevagari vanogara muHarare kuti vanokwanisa here kunga vachibudisa mari inoita kuti basa iroro riitwe.
Asi iyo mvura yacho iyoyo, Meya Gomba, inosvika here pachikero chinotarisirwa nevanoona nezveutano kuti vanhu vamwe kana kuti haitofaniri kunwiwai?
Pari zvinezvi isusu hatitarisire kuti veutano chete, asi tinongoda kuzivisai kuti tine makemisi atinawo ende tinowana madaily reports anoratidza kuchena kwemvura iyoyo tichiteedza maWorld Health Organization standards. So isu hatimhanyi hedu ikoko nekuti tine mishini yatinayo. Kuzoti mishini yedu akamira zvakanaka here kukwanisa kutipa maresults atinotarisira zvazvino izvo zvinokwanisa kupindurwa nevagari vemuHarare kuti mari dzavanobhadhara dzinoenderana here nezvavanotarisira.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti sezvo hurumende yatora danho rekuti zvikoro hazvisi kuzovharwa senzira yekuvharirira kupararira kwecoronas virus, veruzhinji vanofanirwa kuchidzidziswa zvakasimba pamusoro pechirwere ichi. Mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure vanoti chave kudiwa pari zvino kuita mushandira pamwe kuitira kuti pachitorwa matanho ekudzivirira vana vechikoro pamwe nevarairidzi kubva kuchirwere ichi. Mutungamiri wenyika Nezuro akatara chirwere checoronavirus sedambudziko renyika yese kana kuti national disaster, uye akarambidza kuungana kwevanhu vanopfuura zana senzira yekusimbaradza matanho okudzivirira kupararira kweutachiona hwecovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisavo kuti zvikoro hazvisi kuzovharwa sezvo zvasarirwa nemasvondo maviri chete kuti zvivharwe. Hurumende inoti Zimbabwe haisati yave nemunhu ati abatwa nechirwere checovid-19, asi iri kutora matanho zvichitevera kuwanikwa kwechirwere ichi muSouth Africa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yekuchengetedzwa kwezvikoro hongu inyaya yakanaka kuti vana vedu vatodzidzisa nevarairidzi vanoda kuti vachengetedzwe. Zvino hurumende zvayati zvikoro hazvingavharwi, kwakudiwa kuti paitiswe dzidziso yemhando yepamusoro yekuti vanhu vachinzwisisa dambudziko ratasangana naro recoronavirus, toisawo zvikwanisiro muzvikoro zvekuti mwana wega wega asvika pachikoro awana mukana wekugeza maoko here, achibuda awana mukana wekugeza maoko here. Zvino zvimwe zvikoro zvazvisina mvura ringave dambudziko, asi kwakuda kuti tiite muonera pamwe, hatingarambi tichiita blame game tine nyaya yakakurisa yakadai so. Saka zvakuda kuti dzidziso yacho iwanikwe nemunhu wese, vazive kuti nyaya yatakatarisana nayo haisi nyaya yedambi. Tochengetedzawo vana, tochengetedza maticha. Hongu hurumende dzimweni dzenguva inenge nokunge ichityira kuti vana vakarasikirwa nenguva yekudzidza izvo zvikoro zvaakuvharwa, pamwe pari tarisiro yekuti pamwe pachatanga winda chirwere chinogona kuenda mberi nguva yekurasikirwa rechikoro ingatozowanda. Asi panguva shoma yasara mavhiki matatu, pakuda kumuonera pamwe tibatsirane pamwe chete tiite kuti vana nevarairidzi vasvike pakuzoenda kudzimba dzavo pasati paitika manyamamire nerongo, pasati paita dambudziko rakakurisa muzvikoro zvedu.
Tinoonawo kuti vamunangagwa vataura kuti vanhu vange vasingaungane kwemazuva anokwana kuita makumi matanhatu kana mwedzi miviri. Tichiona kuti muzvikoro umu vanhu vanenge vakaungana nguva zhinji. Zvii zvamungataura?
Zvanga zvichazowedzera kunaka zvaazviri zvekuti dai zvikoro zvanga zvavharwa, asi dambudziko iri harisi kuzokurumidza kupera nenguva inochimbidza. Saka hurumende zvairi kutaura ichiti zvikoro zvirambe zvakavhurwa nekuti vari kuona kuti muzimbabwe hamusati manyanyotekeshera nyaya yeutenda uhu. Nyaya yavepo ndeyekuti zvatine vana vari kumabhodhingi vanokwana 800 tovachengetedza sei kuti vasabate chirwere kana kuti chirwere chisapararire. Kwakuda kuti pachiwanikwe dzidziso inobatika inoti vanhu vachichengetedzana, toonekwa kuti hakuna kondakti yakanyanya here ingaitwe nevachivari kubva kunze. Vana vemaday schools ndo vanonyanyonetsa nekuti zuva nezuva vanodzokera kudzimba dzavo uko vachange vachisangana nevanhu vakawanda pavanofamba michovha nezvimwe. Saka kuvhara muzvikoro hakusiko kwega kunganyanyotibatsire nekuti mukatarisa mabhazi akaita saana zupo vachipinda mudhorobha vanenge vakatakura vanhu vakawanda vachigumana varimo neinei. Zvinoitwa nehurumende izvi zviri kubva panyaya yekuti vari kuti hakuna munhu atawanikwa aine chigwere. Asi zvatingangoitawo muzvikoro kufanira kuchengetedzana nekushandisa nzira dzese dziri kukurudzirwa dzekuti tichengeteke.
Imiwo sesangano revarairidzi, zvii zvamuri kuitawo kupa varairidzi nevadzidzi chenjedzo pamusoro pechirwere checoronavirus uye kudzivirirawo kupararira kwacho?
Tagadzira gwaro redzidziso ratichatanga kunge tichitenderedza muma nzvimbo dzakaita sesocial media nekutopa vanhu mahard copy mamembers edu ese achange achiriwana kubva mangwana. Igwaro riri kutara zvatinokurudzira kuti vanhu vaite kuti vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi panguva yakadai. Saka richange richitenderedzwa muzvikoro zvose mahard copies nepasocial media vachange vachikwanisa kuverengawo. Zvatikokurudzira gwaro iri takariumba tichiwana zvatakawana kubva kune ana mazvikokota vanhu vaitenderedza ruzivo padandemutande ndio patakawana zvatakashandisa kuumba gwaro iri. Hatiri kutarisira kuti tingabatsire zvakanyanya kuchengetedza vanhu muzvikoro kusanganisira vana nevarairidzi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reATUS vaObed Masaraure vari parunhare kuwedza neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro pava Constantino Chiwenga, avo vakaendeswa kuChina zvekare nezuro kunoona vana chiremba. Mazuva maviri apfuura, vana chiremba vava Chiwenga vakanga vavaudza kuti vazorere vari kumba kwavo. MuDaily News mekare, masangano anomirira varayiridzi anoti hurumende inofanirwa kuvhara zvikoro kuti chirwere checoronavhairasi chisapararira munyika. MuChronicle, hurumende inozivisa kuti kuungana kwevanhu vanopfuura zana hakuchabvumidzwi pamusoro pechirwere checovid-19. Hurumende yativo Bulawayo International Trade Fair pamwe chete nenhemberero dzeIndependence Day zvombomiswa. MuHerald mune nyaya inoti vaimbove mukuru weZimbabwe National Road Administration vaFrank Chitukutuku vachatorerwa dzimba nhanhatu, motikari zhinji nemamwe makambani avo kana matare edzimosva akabvumirana navana muchuchisi veNational Prosecuting Authority kuti vachitukutuku nemudzimai wavo vakawana upfumi hwese uhu nenzira youori. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masuva sei pastudio 7 pano ndinonzi Denis. Nyaya inotaurwa naamunangagwa yakanakisa kwazvo, yekuti vanodhikiriya chirwere checoronavhairas as a world threat. Zvinoreva kuti vanozviona zvinhu zvatambudza nyika yose, asi dai vaidarowo nevanhu vanorwazhara muzimbabwe, because vanhu vanorwa nzara vakawandisa ende vanhu vanofa nenzara havazikani nevamunangagwa. Dai vaita an honorable thing by stepping down as president of Zimbabwe, wapo vangwa chance, because kana mutengo musimuka masimukira inoita ii zvakutoreva kuti vanhu vezimbabwe vachakwanisa kupona. Vangwa vanoshanda vacho zvofana nevanhu vasikashandi, asi ivo nzara iyi havainzi zvavanoende zvichirwere. Izvi tinotinda zvichirwere zvinozvona, onai nezviri kuitika munyika zvekuti vanhu vane zhara. Hapana munhu achaida nyika yezimbabwe ukafunga zvokutenda kumusha utofunga kuti kundofa, nyange udzidzaa kuti vanhu varivo vanosurvivha nenzira dzavanosurvivha nadzo, asi iwe ukafunga kuenda zvokumusha unofunga kuti unondosvika ukafa, because hauna pulani yemunyika muya mezimbabwe. Vaakutopona muya kupona neshoko ramwari, shoko ramwari rinofanira kutenda mberi datenda angu.
Makadini mose mose. Inonzi coronavhairasi iri kunzi muzimbabwe mukuona chioni chachinowana muzimbabwe coronavhairasi irimo. Muno musouth africa iri kubatwa nekuti vane mishini yekuitesta kuti irimo. Zvino manje kuzimbabwe uku hamadzopera kufa uku, madhokuta acho haana mishonga yekuti vanhu hakuna mishini, vanhu vacho varongogwara, vamwe havatona havakwanisi kuatendwa nemadhokuta, saka anovatesa kuti vaone kuti vane chirwere ndiani. Saka zvinhu zvototongoti mwari vapindire, zvinhu zvakangooma zvakangooma. Nokuti coronavhairasi tikati hairi kune dzimwe nzvimbo kana tiri kusouth africa kana tiri kune dzimwe nyika ka, irimo muzimbabwe, inyakuti vanhu havazivi. Ende pamunozoona kuti vanhu ava icoronavhairasi irimo vanenge vapera vese kufa, vanhu vopomera korera hei wati wati, but zvonetsa izvi, zvonetsa, zvonetsa shuwa.
Masara sei, masara sei vashamara vestudio 7, kuri sei kwamuri ikoko. Ndangotaura indoita mazuva makilopa ndiri kunoudza vanhu vesouth africa. Ndangotaura hangu nenyaya yanamunangagwa iyi. Vanotiwo tambomisa kuti ndege dzisabude munyika nekudai kune chirwere checoronavhairasi, ko zvino kana iwe chivenga kuenda kuChina kune kuChina kwakafa vanhu vane coronavirus kunoenda kwakatangira chirwere ichocho zvinoreva kuti kudii hamuri kutamba nepfunga dzavanhu kwavanoita ikoko saka ndege yacho inonomara pai iye achivenga achienda kuChina aenda nani aendawo yega here kana wodzoka ndege yacho inouya ichimhara pai handi kunoenda kunotora chigwere kuchiuya futi munyika futi saka kudzivirira kwari vari kudzivirira chigwere kupi iva ichitounza chigwere munyika saka kuti vane chinangwa chekuuraya vanhu ka wai vati ndege hadzifani kubhururuka kuenda kune dzimwe nyika ivo tendera futi nyika ndege dzobhururuka futi zvinoreva kuti kudii vasada kutamba nepfunga dzavanhu zvakadaro so chigwere chiya chinouraya onai vanhu vavangani vanhu vakafa kuchina voti munhu aende futi kuchina ikoko arege kurapa muzimbabwe vasatamba nepfunga dzavanhu zvakadaro so vari kutamba nerufu kana chigwere chikava munyika vanokwanisa kuzochirapa here vanezanenge vati kwanire zveshuwamani
makadi henyu vashamarari vestudio 7 tinoda kungokutendai nenyuzi dzamunotipa dzechokwadi ini ndinoitwa achihera ndiri muno muGauteng Joburg baba munangagwa vakundikana zvechokwadi vari kutyora kodzero dzevanhu mukati menyika yezimbabwe iko zvinezvi mapasipoti taane 2 years takaapuraya mapasipoti haasi kutombobuda tashaya kuti toita sei takagara muno muzviri kunze kwemutemo mapasipoti tisina isi takaapuraya 2 years tiri kukumbira opa auye pamberi paauye ende kumhepo akumbire vanhu kuti okumbira ruregero nezvandakaita zvaakataura pamusoro pekoronavhairasi chokwadi baba munangagwa angavhure here iyi mochari kuti vanhu kufanira kufa kwevanhu kunzoti vavhurewo kana zvikoro kana zvipatara kuzimbabwe tiri kushupika chokwadi iko zvine zvibhanduru remuriwo takuritenga 20 bhondi zvinhu zvatiomera
tamunzwa tafadzwa mugwadi uyu wezaru pfu aiwa ipoemu yanga achingotaura hakusi kuti ane mafacts kana kuti ane chii ipoemu yake yaanga akakemba kuti apindewo naye mudariro aitewo semunhu waari kutaurawo zviri kunzwika chaari kufera kana kuti chaari kutadza ngechekubvuma kuti kodzero dzevanhu dziri kuchorwa paanongoramba ipapo kuti hadzisi kuchorwa ndiwo paari kudonhera ipapo ndiwo paari kudonhedzura masanction kuramba kwaari kuita because isu vanhu tiri mugiraundi handina kuti ini vanhu ndati isu vanhu tiri mugiraundi tisu tiri kuona kuti muri kutimbunyikidza zvatiri kuda muri kutirwadzisa hamusi kutipa marights atiri kuda iye opa muenzaniso yekuti eya makaurayiwa vanhu vashoma hapana chitema chinonzi chishoma zvaunoenzanisa newari kuamerica kuti wari kubvanyirira vakawanda munomu washoma aiwa chitema kana chiri chidiki kana chiri chihombe chitema chitema saka aiwa regai tiregokupedza nguva yenyu ndoziva kuti munoshanda nenguva apa ndangoda ndinongotaura kuti haiwa haipoemu yatafadzwa yanga rungotiitirawo hake pakutaura kwaanga ari kuita hakusi kuti tinomuti munhu ataura zvinhu zvine utano kana tinochi aiwa tinongomuti ipoemu yavanga vachingotaura
maswera sei kumhuri yezimbabwe ya nyaya ingu iri futi iri pa nyaya yecoronavirus because chionetsa ndechekuti zvine coronavirus yatekeshera pamasocial media yazara pasi rese because iri kuuraya vapfumi tine more than 10,000 vana vanofa nenzara pasi rese but handisati ndambozviona pasocial media zvecoronavirus ndo zvakosheko zvazopa kuti vanhu munyatsokoshesa kunge yamino kuda kwaita chii chakakosha ne vana vari kufa nenhamo pasi rese handisati ndamboona vachitaurwa pasocial media handisati ndamboona vanhu vachiita chipitipiti kuti vabatsire vana ivavo nai zitara kundonzi redhuvendu
makadi vestudio 7 ana mukoma jonga akandimiri ana blessing zulu ana mukoma tanonoka wande ana mike hove nevamwe vese vestudio 7 ndinofara tinofara nemunhau dzamatipa dzechokwadi ini ndinoshamisika navamunangagwa purezidendi wedu wemuzimbabwe kuti yavo yedu nyika ndoyakosha zvakadiko yavo ndi zvikoro hazvivharwi inotwasira 2 weeks handi muzvikoro here ndo muri kuungana vana here ndo mune vana kapfuura 100 here handiti ndo muri kuita mitambo here zvenguva yemitambo kainoyi vana vachidiwa vachigumana vachifembera vachiitana sei vanozogona kuzvidzivirira here vamunangagwa ngavaita semunhu mukuru ngavabatwa nedzimwe nyika munangagwa ava wanga waiti zuta wangwe 2 weeks zino kocheko zuti chabatsireko kuti vana ramba chenda kuchikoro kana chirwere chazobata zvozodiko ngavasena zvamunangagwa ngavaitete vana vagare ko chirwere chidzivirirwa ichi ngavaite semunhu mukura munangagwa ava ndinangu Duncan Mulambo paWestern Cape
makadi zvenyu pastudio 7 ndotendane nawo dzamunotipa zvidzidzo zvedu ana mugwadi vachitaura ngoti isu vana vezimbabwe hatisati akuda zvakanaka taita akuzvida aimshuwa taingoti vanhu vari pamasanctions ngavarege kuva macandidates muzimbabwe in any position muzimbabwe toona kuti kune vamwe vachapiwa here izvokuti panongoya vanhu paredhiyo vari kuprotekta mainterests avo we are not going anywhere except in a deeper pit saka zvoda kuti vanhu vezimbabwe tidzamise pfungwa tizive zvinonakira nyika yedu zvekungochema nemasanctions mazuva ese taneta nazvo izvo ngatingogadzirisai nyika tiriso
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vari kuwanikwa vaine chirwere checovid-19 kana kuti coronavirus vari kuramba vachiwanda muAmerica. Mashoko aburitswa izvozvi nebazi rehurumende rinoona nezvechirwere ichi anoti vanhu vave kuzikanwa kuti vane chirwere ichi muAmerica vasvika pazviuru zvitanhatu negumi uye vafa nechirwere ichi muAmerica vave zana revanhu. Dr. Frank Guni vanoti vanhu vari kupiwa ruzivo rwakawanda pamusoro pechirwere ichi uye vari kuteerera zvavanovudzwa kuti vaite. Dr. Guni vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti vanhu vari kusangana nenyaya dzamanyepo izvo zviri kunetsa munyika zhinji.
Uye zvakare public health information, public health education and health promotion taakuona kuti inenge yaakuvandudzika zvishoma nezvishoma. Vanhu vaakutanga kupota vachiteerera, asi toda kuyambira zvakare kuti vanhu vasateerere zvinotaurwa pasocial media zvekunyepa. Vanhu ngavateerere zvinobva kumaexperts kana kuti zvinobva kubazi reutano remuno muAmerica kana kuWorld Health Organization. Ndiko kunobva information kana ndokunobva ruzivo rwakare ongororwa nana mazvikokota, kwete zvepaindaneti, kwete zvepasocial media zvana WhatsApp neFacebook. Izvozvo zviri kuparadzira neimwe information isiri yechokwadi zvaakuta kuti vanhu vakanganisike. Saka somuenzaniso, vanhu kune vamwe vari kufamba vachitaura information yokuti mukadya tsangamidzi, mukadya gariki munoita zviri right. Kunyeperwa ikoko hapana evidence inoratidza kuti pane direct bearing to the virus itself. Imwe information chaizvo yakanyanya kukosha, tinoziva kuti vanhu vanga vambodziregedzai kumhoresana nemaoko, mhoresanai nemagokora. Izvezvezvo hazvibatsire zvekumhoresana nemagokora. Safe distance is about 6 feet between 2 people. Nekuti chirwere ichi chinotapurirwa kuburikidza netumvura tunenge turi mumweya watinofema, unobuda nemukanwa, unobuda nemumhuno. Saka ukamira padhuze nemunhu kana kuti padyo nemunhu ane utachiona hwachifema, ndo zvinoita kuti utapurire utachiona ihwohwo. Uye zvakare munhu iyeye akafema tumamhoro dzetuwo tukadonhera pasi, iwo ukasvika unobata ipapo pane tumateitwotwo, tungava tusingaoneki nemaziso zvatwo, tunogona kunge tune utachiona. Ukazobatawo kumeso kwako, ukabata chirwere chinobva chapinda mauri kubudikidza nemukanwa, mumhino kana mumaziso, pese pane mamembrane tinogona kupinda. Saka tiri kuona kuti information iyoyo inenge yaakubatsira ichiparara ichipinda muvanhu. Uye tiri kukurudzira zvikuru kwazvo kuti vanhu vateerere kubva kunana mazvikokota, vasateerera zvepaindaneti nezvekusocial media.
Muchidimbu umwe muteereri anoda kuziva kuti parizvino kana munhu abatwa nechirwere ichi anogona kurapiwa here akapora?
Aiwa kwete, munhu haagone ku kana tichiti kupora tikuti akutasa kuti kiwa yevaccine kukiwa yevirus hakuna kiwa parizvino. Asi munhu anogona kubatsirwa. Chinoitika ndechekuti kana chirwere ichi chapinda utachiona hwapinda mumunhu unobata pahuro, unobata unozonopinda mumapapu. Ndo zvinozouraya munhu, nekuti kana wazonopinda mumapapu zvinoita kuti mumapapu muzoita mvura. Kana maita mvura hauchakwanisa kufema zvakanaka, uye pahuro pako hapachakwanisa kushanda zvakanaka kuti ufeme. Izvozvezvo ndo zvinozotsitsirira kusvika munhu wazofa. But izvozvo zvinogona kubatsirwa, munhu anogona kubatsirwa kufema. Ndambotaura ndichiti pane zvikwanisiro. Muchidimbu ndingati zvimwe zvinoshandiswa kana munhu aonekwa kuti ane chirwere ichi, especially kana chapinda mumapapu, maventilators, mishina inowanikwa muzvipatara inobatsira kuti munhu afeme kana asingachakwanisi kufema. Iyoyo inobatsira kuti munhu ararame agoregera kufa. Asi izvozvo hazvirevi kuti wava cured from the virus. Virus zvainoita inokonzera kuti izvo zvandataura izvi kuti pahuro nemapapu zvive zvinozoita kuti munhu afe nekutsitsirwa kwazvinenge zvaitwa. Saka tikaderedza kutsitsirira kwazvinoita mapapu, kwatinoita mapapu nepahuro, tinoita kuti vanhu vakawanda vararame.
Dr. Frank Guni vari parunare muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuru yeHarare inoti iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena. Hurumende inotiwo zvikoro hazvisi kuzovharwa pamusoro pechirwere checoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku